vamunanga kuvabvumidza makambani pamwe nevanobata mabasa emaoko kuti vachivhura asi vakati vanofanira kuteedzera zviga zvakaiswa neWorld Health Organization zvinodzivirira kupararira kwedenda recovid-19 vamunangagwa vatiwo vanhu vave kukwanisa kufamba zvakasununguka pasina tsamba dzekufambisa.
The curfew is adjusted and will now be from 10 p.m. to 5:30 in the morning. Letters are no longer required for movement.
Nguva yekuti vanhu vasafambe-fambe yakutanga na 10 p.m. kusvika na 5:30 a.m. Vanhu vave kutendedzwa kufamba-famba pasina tsamba.
Vatiwo kufamba pakati pemadhorobha kwakubvumidzwa asi vachiti vemabhazi vanofanirwa kuona kuti vashandisa mishonga inouraya utachiona, kuona kuti vafambi vakapfeka mamaski nezvimwe zvinotarisirwa kuderedza kupararira kweutachiona. Ndufu dzicharamba dzichipindwa nevanhu 30 uye mamwe magungano abvumidzwa asi vanhu vasingadariki 50. Vawedzerawo nguva yekuvhurwa kwezvitoro kubva panguva dza8 mangwanani kusvika nguva dza7 manheru asi vakati nzvimbo dzekudyira kunyange dzavhurwa vanhu havafanirwi kudyira ipapo. Vamunangagwa varerutsa nguva dzekuti vanhu vasafambe-fambe kana kuti curfew kubva panguva dza10 usiku kusvika panguva dza5:30 mangwanani. Vatiwo zvikoro zvigadzirire kuvhura kunyange vasina kupa nguva inotarisirwa kuti vachavhura. Asi vamunangagwa vati mabhawa nemanight club acharamba akavharwa. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti nyevenutso yaitwa nemutungamiri wenyika yakanaka zvikuru sezvo zvichibatsira kuti vanhu vasaziye nenzara vari mudzimba dzavo, asiwo vakakurudzira kuti vanhu vatore matanho ekuzvidzivirira kubva kudenda recovid-19.
Hapana chakanyanya kushata chandaona. Chikuru choda kungoramba chichisimbisiswa ndechekuti izvo ngatiregei kukanganwa kuti chirwere ichogona kudzoka anytime, chodzoka chine simba. Saka nyaya dzekupfeka mamask, nyaya dzesocial distancing, nyaya dzekugeza maoko kana kushandisa masanitizer, nyaya dzese idzodzo dzofanira kugara dzakasimbisiswa. Nyaya dzekusaenda kumagathering. Pandisina kunatsa kunzwa zvakanaka pachidomwa zvakanaka inyaya yemabhodha edu. Mabhodha edu ndomumwe anounza chirwere zvikuru muno munyika. Handaa kunzwa vati vanoita sei pamusoro pevanhu vanenge vachifamba kubva kune dzimwe nyika vachipinda muno. Panoda kukontroriwa.
Nyanzvi mune zveupfumi vanyasha muchitya vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe vati kuvhurwa kwezvimwe zvikamu zvenyika kuchabatsira kusimudzira nyika sevashomeke.
Ekurelaxa marestrictions ecovid achabatsira kuti nyika itange kusimuka zvakare. Maindustry achatanga kuoperatawo zvakare, vanhu vachakwanisa kudzokera kumabasa avo. Izvo zvichabatsirawo kuti vaya vanoda rubatsiro vaitewo vashoma, sezvo vanhu vanonge vakuenda kumadzibasa avo vachikwanisa kuzviriritira nekuzviitirawo mari dzekuti vazvibatsirewo.
Vamwe vagari vemuHarare vataurawo neStudio 7 vatiwo kurerutswa kwemitemo yekunovabatsira kuti vakwanise kutsvaga chiuviri, vakatiwo itarisiro yavo yekuti chero hurumende ikatora danho iri ichabatsira veruzhinji vange vaiva nenguva refu vari mudzimba. Zimbabwe yakaenda palevel 4 yelockdown musi wa5 ndira mushure mekunge huwandu hwevanhu vaibatwa nekufa necovid-19 hwakakwira zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.